Ndingatora kuti mubairo uyu uri kuenderana nezveukama hwawo nenyika yeChina. Mukatarisa kunyangwe vanoitirwa Nobel Peace Prize atinogara tichizivai, ane chokuita nezvinenge zvichida kukurudzirwa nenyika dziri kupa mubairo iwoyo. Kana mukatarisa zviri kuitwa iko zvino zvekuti China inyika iri kusimukira, iri kuda kupindawo pakuenzana naAmerica. Saka vane vachiitawo maprograms avo anosimudzirawo vanhu vane gwara rinoenderana navo, yatingati ideology pachirungu. Iko zvino tinotoona kuti muAfrica munomu munotori nenyaya yekuti kana vanhu vakapuwa rubatsiro neChina vakabudirira uku vachishaya rubatsiro rwenyika dzekumadokera, tinongoti China yakanaka nokuti yabatsira vanhu isina kunyanya kuvambinyikidza munyaya dzekodzero kana dzemahuman rights.
Asika, mubairo uyu uri kuuya panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero pamwewo neutongi nezveupfumi. Zviri kufambirana here?
Zvinogona kusafambirana, asi ndiwo maonero anoita vanhu vekuChina kuti zvinokodzera kuti varemekedzwe panguva yatiri ino. Nokuti matarisiro amuri kuita imi, muri kutarisa nemaziso emunhu ari kutarisa hurumende yejekerera zvekumadokera, asi kana tichitarisa zvekumabvazuva kuEast zvatosiyana. Saka vanotarisawo kuti uyu ndiye ari kuita zvinoenderana nezvavanodzidzisa ideology yavo.
Totarisawo vamwe vakambopiwa mibairo nesangano irori. Tinoona kuti kwakambopiwa vaFidel Castro vaitungamira muCuba, kwakapiwawo Vladimir Putin vanove mutungamiri weRussia. Vamwe vevanhu vanonzi havatevere utongi hwejekerere. Mubairo unozoonekwa kukosha kwawo here pakadai?
Kuvanhu vanotsigirana nezvekumabvazuva kunana China, mubairo uyo unokosha pakucherechedza. Mukaona vanhu vese vapiwa mubairo iwawawa havagoni kunge vachiuwana kana tichitarisira kunyika dziri kumadokero. Asi kana tichitarisa zvenyika dziri kumabvazuva kuEast, ivo vanhu ivava vanowana mubairo nenyaya yokuti nyaya dzegusaruzhinji vane vachidzitevedza maitirwo azvinoitwa kubva kumabvazuva ikoko.